endlini yake arigari pasevhende chako vese ndinoda kuona kuti vagare zvakanaka nokuti madhara angu nechembere dzangu vanofanira kugara vane mufaro iza pamatiza kukula yachikoro ndataura nare ndataure grade 1 kusvika grade 7 hurumende ngaione kuti vana ngavaende kuchikoro vachigadzirirawo vabereki form 1 2 form 6 ndopamunozvionera grade 1 to 7 bhadharai uniform test iza mamatiza kukula hurumende inofanira kuvachireremherera kwete kuti hurumende yedusura kana bhinya munyika rokuti kana iri munhu anoungudza karikiramu rakuchinja doko raakaurayakarumiramu yevana vedu zvoda kudzorera karikiramu yamunoda imi inokufadzai tika mamatisa kukula tiri kuuya nenyaya yeutano nyaya yekuti vanhu vanenge vachirwara nebp shuga zvirwere zvinonetsa kenza nechirwere cheshura matongo unofanira kungoenda pachipatara chete ukanzi wabatwa wazipindao uri wapiriti wotobuda imamwakurwa mabhaua zvinhu zvanaka chipatara chagadzirwa health care yedu yagadzirwa kwete zvandaona pasendendrusa kana zvandaona pana pamaranga chipatara inofanira kuita hotera yekuti vanhu vazhinji vanofanira kunyembedzera kurwara kundingonopinda muno yezvinonaka kunzi baba munozwei kunzi ndozwa mufaro tiina mamatiza kukula izengo iyetawo kuzengwena anogona ndechi kuti anogona vameno ameno ndakaona wabowauisa mbanjemana ndikati ya ukaona mukuru womunzambaungati makore esaya wadzinga manesi makore esaya waita corruption yeyewe makore esaya wangobva nguva dzemwedzi waakutotaura ndaakuunza mbanje hatisi kutatura kuti hurumende yembanje ibvise hongovanhuvangatidawo mbanje asi hurumende yembanje tisa mamatisa kukuna izendo naroso da kubatsirisa infrastructure program nyaya yegwagwa izvokuti mwana wevataona muzimbabwe nokuamerica tiyaatira mahora hose ekuamerica muri kuzvinzwa muzimbabwe ari kudizaina alow cost program yekuisa rodi inonzi congre bat yakakafanetara moto saka ndeya tiri kuya tida kudiploya mese vakuna jasti rodi inofanira kuchafambwa mukore uno jasti rodi toitira kungoro nemajonge anopinda nomasenderai rodi ngadzifambe dzine grave yakadzigwa iri pef tisa mamatisa kukula izenzo haisi tinozviite epurogiramu nevision tinayo tiri kutaura sikises infrastructure everything follows mukange maisa mugwagwa maisa tsinga yemugwagwa mukaisa tsinga yemagesi mukaisa tsinga yecommunication mukaisa tsinga yemvura nyika yadirwashuka the rest regaimone vanhu zvavanoita ipai vanhu magesi ndozvatiri kutaura ndakutaura nyaya yesolar program nezvimwe ndo infrastructure yatoda kugadzira zvinhu zvichifamba kuna naharare kunanamutare migwagwa ngaipekane ichiita maspageti rozi kudai uchiona kuti ya paakurongwa engineering zvinorakidza nyika iri kudii iri kudhuma makamba machivhura zvirungu zvichirohwa mashifti ndiri kubvana nyaya yekuti vanhu vanongotapedza basa ma6 kambani ngairamba yakavhurwa 24/7 bosi timu yakabayiwa zimbabwe iri kumashure vanoita madouble shift vanochuza but vamwe vakabuda mushift vamwe vachipinda kutigadzirise the unemployment but also tiproduce tazoona pese pakanzi hapana basa pane pakanzi hapana munhu tisa mamatisa kukula haa
pana chiedzoka nyama chaurawamdiwa. Vanhu vari kunzi kuti nivai mani. Ndozvinoitika kana muri mugwenga pangodonha donhwa hamukwani. Bati muchaona kana tagadzirisa munhu wese anenge akatota. Tinoda kuti mutote wamdiwa nevanhu venyu. Munomu kana ngoda riri machiatwa. Ngatibhenefitei vanhu varimo. Tine purogiramu inonzi Community Infrastructure Support Program. Kana tine Diamond munomu, isai marodzi imomo. Isai chipatara imomo. One of the best hospitals must be here. Kwete kuti hatina chipatara isu tine Diamond. Mwari kana vakubai makomboro ndokuti musumuke. Saka haiwa iyo toigadzirai. Nyaya yokuti kana vanhu vanenge varasa mombe dzavo vanotopfurwa kuti vauyire ipapo. That's unacceptable. Oro zvavakaita zviya zvokuti pasandawo paya pavanonovaka dzimba dzakangoita zhinga zhinga zviko. Kungodai uyatova nemuti. Chitamba machisa. Kukula. Izvenzo. Tiri kugadzira pese paya munoziva kuti makanika kana ari kutora mota yangachitirangwa nepeni. Inooneka unombotanga uchagadzira mavhiri woenda kunumber plate woenda kuengine zvese zvine zvakapachurwa kwacho asi ndinoda kuudza kuti zvigaba zvega zvega but we are going to overhaul our nation. Nyika yedu ichanaka zvokuti nemi munopa kutenda. Dzinda mamachisa kukula vechinyika vakanyoresa kuvhota sumudzai maoko tona. Well done, Afanan. Well done, well done. Jobu kana wenyu. Madzimai akanyoresa kuvhota. Right. Muri kuonaka kuti pana. Youth iri kurakidza kuti iri kuchovha ndima nemuruzoni. Vana mai vari kuchovha chii? Patiri kuenda apa kunovhota. Tiri kunovhotera pachanza. Muchanza macho mukati mune first year candidate yenyu. Muri kuonaka. Murikuti kuti mupana wechi? Mpana wechi? Moregera pane mpana wechidhara. Chimbamba machisa? Kukula? Kukula? Mukangoona panewo mudzimai moti next car. Ane mapanga ema? Pane mudzimai moti chii? Pati pari zvino goro rino! Goro rino! Totarisa ipapo panenge pakanyorwa MDC Alliance. Kubva kuna president totsunha, kuna MP totsunha, kuna kanzera. Nokuti mukada kuti mutsvaire chikuru chirubu musingatsvairi pachivanze, chinhanozarira mumba. Tsvairai kwese munhu ngaageze kumeso, ogeza muchiuno, ogeza kumakumbo. Wachena. Chinza bama chinza. Kukula. Izembo. Saka ndinokutendai vagari vokumaronge tirirai shoko redu. Isu hatisi kuzodyiwa sezvakagwenzwa kare. Hatizorozi za2013 ndakamudza munangagwa nevanhu vese. Ndikati nini panyaya yebaloti hatisi kuzofamba. Kana ndichataurirai nokuti anoita kunopaprinita baloti ndiani. Sezvinoitwa kuZambia, sezvinoitwa kuKenya, sezvinoitwa kwese. Hakuna haizviwi. 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 Chisa baba chisa. Kukula. Vanoti wakatikei. Hozi usine puti. Ndikati musafunga kuti nini puti yenyu yakakosha. Puti handinayo yakaoma. Puti yangu ndeyemhomho yeZimbabwe inowirirana neni. Chisa mama chisa. Kukula. Izenzo. Saka musafutuka. Kuti mubana wechidiki akasiwa akabata musimu. Pagaza apa anoita sei. Ndiri kuziva kwatinofanira kudii. Kwatakasiya tanzi nasave tidii. Iko kuseri kwatsvangira haindiko. Nokuti tanzi mweda ndidze. Chinda baba chinda. Kukura. Zvedwe. Mandigone. Ndiri kudzokera kwarare nemufaro. Mufaro ndewokuti kwamarange kune shasha dzakasimba. Ndokutendai awandu tengi muzvere maoko magona basa. Chatona tumuzenda dokti maakwenda kusimba. Enda uno sunungusa walibane kitonewe. Asara kumbanga asira kutishanduko ya uya. Asikuti uya munu wese watu bata pauno bata. Vanhu ngavaende kuvhota, vanhu ngavaende kunovhota. Chero mukabangikirwa sei mukaitirwa mhirizhonga, chengeta nyaya yako mumwoyo. Ita serupisa runotonhora pamusoro asi pasi ruchipisa. Chinyarire munzwa uri munjore. Musi wekuvhota chinja. Musi wekuvhota chinja. Musi wekuvhota chinja. Musi wekuvhota Hezoko Wopinza zako kuti kubalot. Wobuda unenge wagadzira nyika yako. Marizals paanobuda ngwena anofana kurohwa mangwanani ngwanani. Kumateli chaiko ngwena inofana kunge yaparuwa rechachitanani. Tizababatisa kukula. Enda zondapuwa chipo akamana marenga yakaopa. Tizababatisa. Awaka, unga faruwe, unga chuma, bakana kabude. Jesus, Baba Jesus. Ndatenda chipo chakapuwa chehwai wedu tikarova maoko here. Ndinotenda, ndinotenda madzidzi angu, ndinotenda. Madzisimbisa musana, madzisimbisa makumbo. Hatidzokeri shure kusvika ndagadzira dambudziko renyu. Watuma unofana kuenda. Hetimeni zvinhu zvinonaka, ndinotenda zvikuru maita basa. Tinotenda, tinotenda, tisa mama tisa. Tamisa he. Yesoko. Mama munoka. Mamiri. Mamiri. Tamisa. Tamisa. Tamisa marmana. 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 Tisa mama tisa. Thank you.